Simplex Music.
Sajonoka, ndotaga mvura kundine nyota. Ndoda kurarama zvandairota, musandivharire nzira. Ndapota, kambiwa mpula pina G-Wagon. House pina hill, ndoda big mansion. Pore pore, easy easy, inopedza marathon. Mukomba isi atina yadon. Handizi kumupira mshana. Baba inunzwa imana. Mushandisa mkana ndaruwana. Mushanda kusugira mangwana. Handizi kumupira mshana. Me have to make money, pick up in the chittery. I have to earn money, rinozi big brand, rinozi company. Do da big denting, ripa balcony, yeah. Do da kuoni ya mudenga se falcon. More lyrics, big fire like a dragon. Do da kweta zi yuza wa yeti ya tigun. My groceries, twist up again iba carton. Konde ninda ike mamusuno. Parngo ma dija ira woti pulo. Chicha la kanditi rusa nili fomfo. But I'm a winner, it's not like I don't know. Palisi kumupira mshana. Baba inunzwa imwana. Mushandisa mkana nda uwana. Mushanda kusugira mangwana. Palisi kumupira mshana. Baba inunzwa imwana. Mushandisa mkana nda uwana. Mushanda kusugira mangwana. Tukara nyechifamba sa junuka. Notaga mvula kundine nyota. Kurarama zvandairota musandivharire nzira ndapota miwampula pina G-Wagon house pana hill ndoda big mansion pore pore easy easy inopedza marathon mukoba yese yatina handizi kumupira mushana baba inunzwa imwana kushandisa mukana ndauwana kushanda kusvikira mangwana.